Dare redzimosva remuPretoria rapeta nhasi nyaya yanga ichinzikamu dare iri yekuti kupiwa kwakaita mudzimai waimbove mutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe diplomatic immunity kwaive pamutemo here kana kuti kwete. Dare raJustice Bashir Vali rati richapa mutongo waro munguva isina kutarwa. Vachipeta nyaya iyi yavange vachinzwa kwemazuva maviri, vaVali vatenda mativi ose uye masangano akabatana mukuunza nyaya iyi mudare. Vati vachapa mutongo wavo mugwaro ravachanyora, asi havana kuziva kuti izvi vachazviita rini. Vachitaura pamusoro pedanho ratorwa nedare, amai vamuzvare Enkels, amai Debbie Enkels, vati vanofara nemabatirwo akaitwa nyaya yemwana wavo nemagweta ari kumumiririra. Vatiwo vanotarisira kuti kana vakunda, amai Mugabe vachamiswa pamberi pedare redzimhosva vachitongwa nemhosva yavakapara. Vaenderera mberi vachiti kana izvi zvaitika, chichave chiratidzo chekuti hapana munhu anonzi ari pamusoro pemutemo.
I want to complain for what she did to my daughter because it was unprovoked. The attack was unprovoked. My daughter didn't do anything wrong to be beaten the way that she was. So I want Grace to pay for what she did.
Ndinofara nemabatirwo aitwa nyaya yemwana wangu. Chandinoda chete ndechekuti amai Mugabe vamire pamberi pedare redzimhosva nekukumbira ruregerero kumwana wangu.
Kunyange hazvo amai Enkels vaudza vatori venhau kuti amai Mugabe vakamboedza kuvapa chioko muhomwe kuitira kuti nyaya iyi ipere, varamba kudoma kuti chakange chiri chemarii. Vati vakaramba kutandira mari iyi nekuda kwekuti upenyu hwemwana wavo hwaikosha kupfuura mari. Vati chavari kunyatsoda kuti amai Mugabe vakumbire ruregerero kumwana wavo. Nyaya iyi yakanga yaunzwa pamberi pedare mushure mokunge magweta amuzvare Enkels achimiririra masangano anoti AfriForum, Democratic Alliance, Commission for Gender Equality neFreedom Under Law apikisa danho rakatorwa nehurumende yeSouth Africa gore rapera rekushandisa mutemo wediplomatic immunity kuitira kuti amai Mugabe vasasungwa kana kutongwa nematare mushure nokupomerwa mhosva yekukuvadza zvakaipisisa muzvare Enkels gore rapera muna Nyamavhuvhu paimwe hotera iri muJohannesburg. Kunyange zvazvo amai Mugabe vanga vasiri mudare panguva yaitongwa nyaya iyi, gweta ranga rakavamirira raramba kutaura zvakawanda maererano nenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.